This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wemuvhuro chivabvu 12/2014 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC munotibata pa 909 AM pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndichitewe zvinoe zviri munhau dzedu dzanhasi.
Iye zvinopandira hanzi, natinga tinambogadzira pakuti vana vakwanise kudzokera kuchikoro. Nekuti kumabasa kwacho kwati kushanda hatisi kumbowana mari ba. Mudzimai wangu anotoshanda kumusiti atori vendawo zvake. Ari kungotiwa zvinhu zvachine kanzuri, ndikaona kamari kashoma semandika ndimusimudzire basa otorwa zvinhu nepolisi yekanzuri.
Zvikoro zvovhurwa mangwana, vabereki vazhinji vachiti havana mari dzekuti vana vavo vadzokere kuzvikoro.
Takurudzira isusu kuti hurumende yeNigeria isepise chinhu chekutanga-tanga nyaya yekuwanikwa kwevanasikana ava. Ienderere mberi ichisimbisa kuchengetedzwa kwezvikoro zvemuNigeria. Zvakadaro taitaura isu kuti tine tarisiro yekuti vanasikana vachadzoka.
Madzimai emuZimbabwe obatana nepasi rose mukukurudzira kuti vanasikana vakapambwa kuNigeria vadzoserwe kuvabereki vavo. Vanhu vakatamiswa nemafashamu emvura voramba vakatsika madziro vachiti havasi kuzobva pavari kudzamara vapiwa mari dzekunoshandisa kwavari kunze vaende nehurumende. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Zvikoro zvemunyika zviri kuvhurwa mangwana, vabereki vakawanda vachichema nerekuti zvinhu zvakavaomera zvekuti vamwe vatotadza kuti vana vavo vadzokere nhasi kuzvikoro zveboarding zvavanodzidza nekuda kwekushayikwa kwemari dzechikoro. Mumwe mubereki ane mwana ari kuita zvidzidzo zvefomu yetatu kune chimwe chikoro cheboarding vatichaona muchere vanoti vatadza kuendesa mwana kuchikoro nhasi sezvo vasina kukwanisa kuunganidza mari inoita madhora mazana mana nemakumi matatu ane madhora mashanu iyo iri kudiwa kuchikoro uku. Pamari iyi madhora mazana mana nemashanu ndiyo yechikoro kwotiwo madhora makumi matatu iri yekubatsirikana kwevarayiridzi kana kuti maincentives. Kunyange hazvo hurumende yakarambidza kuti vabereki vabhadhare mari idzi, vabereki vakawanda vanoti vachangobhadhara sezvo vachida kuti vana vavo vawane dzidzo yemhando yepamusoro. Zvikoro zvepuraimari mumaguta zveveruzhinji zvinonzi zviri kuda mari iri kumadhora makumi mashanu kuchitiwo zvesekondari zvichida kumadhora zana pasina dzimwe dzakaita sedzekuruvako nedzimwe dzekubatsirika kwevarayiridzi. Bazi rezvedzidzo rakati hapana chikoro chinofanirwa kudzinga mwana anenge asina kubhadhara mari asi kuti panofanirwa kutsvagwa nzira dzekuti vabereki vabhadhare mari idzi mwana achidzidza. Tabata vamuchere ava vanoti dambudziko ravo hombe nderekuti kubasa kwavo havasi kupiwawo mari dzemihoro paine nguva.
Iye zvinopandira hanzi, natinga tinambogadzira pakuti vana vakwanise kudzokera kuchikoro. Nekuti kumabasa kwacho kwati kushanda hatisi kumbowana mari ba. Mudzimai wangu anotoshanda kumusiti atori vendawo zvake. Ari kungotiwa zvinhu zvachine kanzuri, ndikaona kamari kashoma semandika ndimusimudzire basa otorwa zvinhu nepolisi yekanzuri. Hatambozondoita sei apo vana vada kudzokera kuchikoro kuti adzokere asina mari semwana anga ari paboarding hatisi kukwanisika ba.
Saka muchaita sei?
Ndatombozama kuda kuisa chimu manje chimwe chazvina kukwanisa kutambirwa handitamboziva kuti ndichaita sei ba. Ndichangosvika kuzama ndichingonetsako kubasa kwangu nekuti hakuna kana masara arumbo wako takambopromisa kuti tapuwa mabhonasi paholiday ya December tabva hapana chakamboitwa. Saka zvacho zvirikurama zvichingotaurwa basi zvichiturikidzana turikidzana. Ine zvitoro zvimwe zvikwedzi zvakatowanda futi ndakangokweta ndichindikavhe kukushwerekoko nezvakabva kanda kupuwa mabhonasi hapana chakambouya.
Saka muri kutarisira here kuti mwana achange asingaende kuchikoro mangwana kusvika mawana mari?
Ya, ndizvo zviripo. Hapanera mangwana apa ndongoti kunzi rino rese anga achitombori pamanzinya toona kuti ndingaite sei. Ndinombofunga kutombori. Tenesa kamuti kana ngandinako ndikamazvaramba zvakadaro.
Tinoona pano kuti hurumende iri kukurudzira zvikoro kuti zvisadzora vana vanenge vasina kubhadhara mari dzelevhi nezvimwe zvinobhadharwa. Imiwo makaona sei danho rakatorwa nehurumende iri? Munoritambirawo sei semubereki?
Ini semubereki ane mwana ari kusvika dambudziko iroro. Harakatotibata vabereki zvakati nyanyei nekuti nehurumende yacho kanzi imwe yacho ine mari dzakafanira kuichitipa senakwanisa kutipa hapekuti kufa tikwanise kubhadhara masalaries etinodawo kuchikoro manje kana tete tisina mari hapana zvatingazviite.
Tichitarisa iro dambudziko ramuri kusangana naro iri semubereki, ndezvipi zvamungakurudzirawo kuti zviitwe?
Inini ndeichongokurudzira hangu kuti dai kumabasa kwatambowanawo mari sekushanda kwatiri kuita nekuti hatokufanana navanhu vari kushandira mahara.
Mwana wenyu akanga asina kuenda kuchikoro mangwana haazorasikirwa here nezvakawanda?
Angorasikirwa nezvakawanda. Kuridza neni wacho ngotozorasikirwa kuti ndakatarwa kuti mwana iye achazosvikawo pane rimwe levhel riri pamusoro ozowanoka aramezonichengetwa pane ramangwana. Manje kana zvakadaro haangarasikirwa ini nekuti ndatorasikirwoni mubereki wacho.
Imi munoshanda muhurumende here kana kuti munoshanda kupi?
Ndinoshanda mune imwe kambani haisiri yehurumende.
Saka muchimbotaurawo nevakuru vekambani vari kuti panyaya dzemari dzavanofanira kunge vachikupa idzi?
Tinombotaura navo asi matoracho anonga achipedza anogona kukupromisa kuti mwedzi wakati kana kuti musi wakati. Musi wakasvika hapana tinenge tambowapo ba. Pane pasina kana tambiko.
Vanga vari mumwe mubereki vatichaona muchere vari parunare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America. Madzimai anoshanda nemasangano anomirira kodzero dzevana nemadzimai nhasi abatana vakaenda kumuzinda weNigeria muHarare uko vasiya zvinyorwa zvinokurudzira mutungamiri wenyika iyi vaGoodluck Jonathan kuti vaite zvose zvavanokwanisa kuti vanasikana vakapambuka mwedzi wapfuura nechikwata chinopfurikidza mwero cheBoko Haram vadzoswe kuvabereki vavo. Vamwe vevasikana ava nhasi vaburitswa pamavhidhiyo nechikwata ichi vakapfekedzwa mbatya dzechitendero chechiMuslim vachinzi vakatotendaudzwa kuti vatevere chitendero ichi. Chikwata ichi chinoti chicharegedza vanasikana ava kana vamwe vavo vakasungwa varegerwa nehurumende yemunyika iyi. Mumwe avo vaendesa zvinyorwa izvi kumuzinda weNigeria muzvare nyaradzo Mashaya Mombe uye vari mutungamiri wesangano reTege Life Foundation vaudza Studio 7 kuti vatambirwa zvakanaka nemumiriri weNigeria muZimbabwe Ambassador Maman Nuhu. Muzvare Mashaya Mombe vanoti zvinyorwa izvi zvanga zvakanyorerwa mutungamiri weNigeria vaGoodluck Jonathan avo vachasvitswa navanuno. Mavhlasi Muhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro namuzvare Mashaya Mombe kuti tinzwe zvizere nezvenyaya iyi.
Zvaitika ndezvekuti tese tokuziva kuti pane vana 234 vakakidnapa vantu vakatorwa vanasikana. Isusu vanhu vanodawo nezvevanasikana vari kushandirwa zvevanasikana taungana nevasikana 4 vemuZimbabwe vanosanganisira Grace Chirenje, Sendai Garwin, Rotandine neNyaradzo. Tikangoona kuti isusu sevasikana vemuZimbabwe zvaitika kuNigeria izvi hazvimbokomborere vasikana vekuNigeria vakafanana nevasikana vemuZimbabwe. Saka tatititi isusu ko zviri kufamba seiko kuti pakaita mhirizhonga. Zvakavarerukira vanhu kuti vanange ivo vatinoti vangatode kunge vachichengetedzwa vakafanana nevanasikana. Saka tangoendesawo magwaro ekuti tiratidze kuti tiri kuchema nevana amai vane vana vavo vazvipo. Tiri kuchemawo nevanasikana vari kushungurudzwa kwavari kushungurudzwa ikoko. Tukuchemo futi tichiti hurumende dzedu dzichengetedze vanasikana nemadzimai.
Matambirwa sei?
Takambirwa zvakanaka. Isusu nevasikana vechidiki takangofunga nechishanu zuva rakutononyura kuti tiitei kuti tione kuti tishande nekubatana nevekuNigeria vanasisi vedu nanamai vedu. Tikangobva tashanda naonarebhu Josi Majomi vakatibatsira ivo kuti tinge tichikwanisa kuti tishande nemukuru wekuNigeria muno muZimbabwe. Vakatitambira zvakanaka havana kumbonetsa kuwana nesho yatingati short notice iyoyo. Takambirwa zvakanaka vakativo vane open door policy yekuti munhu anenge ane zvaanda kungoita akasununguka kushanda nehurumende yeNigeria muno muZimbabwe zvekuti I think zvichatoita kuti tiide neukama hwakasimba neNigeria muno muZimbabwe.
Muzvinyorwa zvenyu izvi zvii chaizvo zvamanga muri kukurudzira kuti zviitwe panyaya iyoyi yevasikana vakapambwa ava?
Takurudzira isusu kuti hurumende yeNigeria ise sechinhu chekutanga-tanga
nyaya yekuwanikwa kwevanasikana ava ienderere mberi ichisimbisa kuchengetedzwa kwezvikoro zvemunigeria zvakadaro taitaura isu kuti tisine tarisiro yekuti vanasikana vachadzoka chii chavachaita senigeria kuona kuti vana ava vakachengeteka tikaona isu tichitaura nyaya yekuti vasimbise yatinoti chaiko social support kuti vana vaya vadzoka vaitiwewo kukanselwa vapiwe kana even mabhezari chaiwo kuti pamwe zvinganyaradza mhuri dzavo asi chatiri kungosimbisa ndechekuti vana ava tikuda kuti vana vedu vadzoke simba.
Ava vanga vari mutungamiri wesangano reTege Life International Muzvare Nyaradzo Mashaya Mombe vachitaura vari parunare muHarare naMavlas Mhlanga nyaya weStudio 7.
Teererai Studio 7 pafoni. Kana muri muSouth Africa ridzai panamba dzinoti 010-591-6465. Tinodzokorora namba idzi zvakare 010-591-6465.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika muAfrica nepasi rose. Vari kurekitidzira vachipikisa hurumende yemuThailand vabva panzvimbo yavanga vakaungana muBangkok ndokuenda kunoungana pedyo nemuzinda wehofisi yemutungamiri wehurumende. Varatidziri ava avafamba murunyararo vachipfuura nemuguta nhasi vari kukurudzira kuti hurumende yakafanira kubata matomu ibviswe uye paiswe kanzuri inofanira kufambisa nyika panguva inenge ichivandudzwa zvinhu sarudzo dzisati dzaitwa. Kurudziro iyi yarambwa nemutungamiri wehurumende akafanira kubata matomu Waniwa Tamrang Bomsamyen avo vari kushanda vari mune imwe hofisi mumisha yemuBangkok. Vaudza vatori venhau kuti hurumende inotambira kutaurirana asi zvinobuda mukutaurirana zvinofanirwa kunge zviri mubumbiro remutemo yenyika uye zviine ujekerere mukati. Chikwata cheTaliban chapurira urongwa hwacho hwekurwisa munguva yechirimo nhasi chichirwisa nzvimbo dzakawanda muAfghanistan. Muguta riri kumabvazuva reJalalabad, varwisi vapinda muchivakwa chebazi rezvemitemo izvo zvaita kuti pave nekuridzirana kwepfuti nemapurisa. Mapurisa maviri nevanhuwo zvavo vana vafa muchiitiko ichi. Varwisi vatatu vaurayiwa muguta guru redunhu reNangraham. Dunhu riri pedyo neGhazni, vakuru vakuru vanoti varwisi varwisa nzvimbo dzinochengetedzwa nemapurisa vanhu vatatu vanosanganisira mupurisa mumwe chete vakafa. Zvombo zvinonzi zvarwisa nhandare yendege muguta reKabul pamwe nebhesi renato riri muBagram kumaodzanyemba kweguta guru reAfghanistan. Chikwata cheTaliban chinoti ndicho charwisa nzvimbo dzose idzi seyambiro yachakapa svondo rapera. Zviri kubuda muvanhu vari kuvhota muurongwa hwekuvhota huri kuonekwa sehwakajekesesa zvinoratidza kuti bato rinopikisa remuIndia richahwina zvigaro zvakawandisa muparamende. Hatisati zvanyatsojeka kana Bharatiya Janata Party iri iyo iri kutungamirwa, nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wehurumende vaNarendra Modi richawana zvigaro zvinoripa masimba mudare reparamende nepasi iro rine zvigaro mazana mashanu nemakumi mana nezvitatu. Sarudzo dzemuIndia dzinonetsa zvikuru kudzifungidzira zvinozobuda uye zvinotaurwa nevanhu mushure mekuvhota zvinogara zvichiburitsa zvisiri izvo. Bato riri kutonga reCongress Party iro rava nemakore gumi richitonga rakapindwa neuori kutadza kugadzirisa zvinhu munyaya dzeupfumi pamwe nekuparara kwesimba remari yemunyika. Masangano enhau ehurumende emuVietnam anoti imwe yengarava yenyika iyi yarwisana nengarava yemuChina mukunetsana kuri kuramba kuchiitika pakati penyika iyi neBeijing zvichitevera gakava remuganhu riri muSouth China Sea. Mashoko ari kubuda anoti mativi maviri arwisana nezvombo zvemumvura pedyo nemugodhi wemafuta asi zvinonzi hapana kuvara. pamusangano uchangopera weAsian Summit muBema iyo inozivikanwa onere kuti Myanmar mutungamiri weVietnam vanguyen Tan Dung vakapomera Beijing mhosva yekuita zvinhu zvakaipisisa vakati mubatanidzwa wenyika idzi unofanirwa kumira vakabatana panyaya iye. Nhasi mutauriri webazi rezvekunze kweChina amai Hu Changying vati zviri kuitwa neHanoi zvekuda kuwana rutsigiro rwenyika dzemuAsian dzichishora Beijing hakuna kwazvinosvika.
Teererai Studio 7 pafoni. Vari muAmerica neCanada munogona kunzwawo Studio 7 pafoni nekuridza panamba dzinoti 712-432-582. Namba idzi zvakare 712-432-5882. Vari muBritain fonai panamba dzinoti 0330-010-3344. Namba dzemu Britain zvakare 0330 010 3344.
Zvinhu zvinonzi hazvina kumira zvakanaka mudunhu remasvingo uko vanhu vakasiyiswa dzimba dzavo nemafashamu vava kuramba kuenda kunzvimbo yavari kunzi nehurumende vaende kunogara. Blessing Zulu weStudio 7 anotiudza zviri kuitika kuChingwize.
Vanasoro Jena havana havo kunge vanyanyopotsa paya pavakati mudzimu wakuparonda wati nhunzidzi kudye. Iyi ndiyo nhamo yoonekwa nevanhu vari kuChingwizi avo vakabviswa zvechimbi-chimbi kunzvimbo yetokwe mukosi nenyaya yemafashamu emvura muna kukadzi. Dhamu retokwe mukosi rakatanga kuvakwa muna chikumi 1998 uye pari kutarisirwa kuti pashandiswe mari inosvika madhora mamiriyoni mazana maviri. Mvura gore rino inonzi yakanyanya kunaya zvange zvisingatarisirwe nehurumende nevari kuvaka dhamu iri zvakapa kuti vanhu vatamiswe nechimbi-chimbi vamwe vachiita zvekunyukurwa mumvura nezvikopokopo zveAir Force yeZimbabwe uye yeNamibia. Mumwe mugari wemuChingwizi Valucius Murambiwa vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Magari edu kunoku ari kutotishunguruza zvokuti patakabva kutokwe mukosi DA nana MP variko vari kutaurira kuti pati kusvika pakembi tichazobvapo tapiwa mari dzecompensation. Saka pari zvino vari kutipfosekedza kuti endai kumunda musina kupiwa mari dzecompensation.
Hurumende yainge yati vanhu ava vainoti imhuri zviuru matatu kana kuti vanhu vanosvika zviuru makumi maviri vaitanga voendeswa kuChingwizi vozoendeswa kuNowanensi Range. Asi pamutemo hurumende inofanira kutanga yapa vanhu ava mari inosvika mamiriyoni mapfumbamwe. Nekuda kwekushaya mvura yakakwana nechikafu, hurumende yainge yati vanhu ava vafanira kuenda kuNowanensi Range kwavanogara zvachose, asi vanhu ava vari kuramba vachiti vanoda kutanga vapiwa mari dzavo neminda nehurumende vasati vatama. Asi gurukota rezvedunhu remasvingo vakuda kwaShebasikiti vanoti vanhu vanofanira kuva nechivimbo nehurumende voenda mari yavo ichigadziriswa.
Isu tiri kuti aiwa chiregai kuteerera vari kuda kuku ziringidzai nekukunonosai kugara kwakanaka. Hurumende yakatora vanhu dhamu razara ikakuisa ipapo. Hurumende ndiyo zvekare yakuwanirai musha pokugara, ndiyo ichakubatsirai kuzovaka dzimba dzemandorokwati muri ikoko.
VaBasikiti vanoti pane vamwe vanhu vakatotambira chikumbiro chehurumende ichi, kunyange hazvo paine vamwe vanhu vashoma vari kufurira vamwe kuti varambe vachitsika madziro.
Vazhinji vari kuzvitambira chaizvo, asi panongozoitavo dzimwe nhubu dzekuti dzava kuti kune vamwe vari kuenda ikoko dzoenda dzichivabvundutsira kuti aiwa dai mamirira tapuwa mari.
Asi vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mune rimwe sangano riri mudunhu remasvingo reCommunity Tolerance Reconciliation and Development kana kuti CoTRAD vazivanai muzorodzi vanoti nzvimbo yeChingwizi yaberekera ingwe nenyaya yemapurisa nemauto aendeswa kunzvimbo iyi.
Nzvimbo iyi yakunetsa kuenda kubva zanzi vanhu variko ikoko pavakaona kuti chikafu chava chishoma, vanhu pavakaona kuti ivo zvakanga vapromiswa nehurumende ndezvenhema nokuti hurumende yakanga ichiti ichagarisa vanhu ava kwemwedzi mishomanana asi vanhu ava vatozoona kuti upenyu uhwu hwatova upenyu hwemazuva ose upenyu uhwu ndo hwavava kutozogara paupenyu hwavo huchatevera vanhu ava vakatanga kuita mademonstrations vachirambirana nehurumende vachirambirana neutungamiriri huripo izvi zvakakonzera kuti kuchiuya mapurisa nemasoja akanga akunzi ava vanhu ava vachaisa vachaisa runyararo munzvimbo iyi saka zvinoreva izvo kuti vanhu havachanyanyi kutenderwa kuti vapinde muchingwizi kembi umu
vamuzorodzi vanotiwo vari kutyira kuti munzvimbo iyi muchatanga kupararira zvirwere zvekutapurirana zvinokonzerwa nekushaya chikafu uye mvura yakachena mashoko aya anotsinirwawo naDr Rutendo Bonde vesangano reZimbabwe Doctors for Human Rights
chikafu munoziva pese pane upenyu panodiwa chikafu nemvura saka kana pasina chikafu pasina mvura tingangoti upenyu nechiedza chaicho hapana
kunyange hazvo kunetsana kuri kuenderera mberi mutauriri wesangano reRed Cross vatokumo mazuruse vanoti sangano ravo riri kuenderera mberi nekutsvaga rubatsiro rwekupa vanhu ava
seRed Cross tiripo kubatsirana nevanhu vanenge vairwa nemadambudziko akaita saiwaya saka tanga tiripo kubvira ino pakatanga dambudziko and rubatsiro rwatakapa runosanganisira kuchera zvibhorani zvitatu kuti vanhu vave nemvura yakachena tikabatsira zvakare nekuvapa matens ekuti vawane pekugara sezvo dzimba dzavo dzanga dzaparadzwa
kunyange hazvo paine kunetsana pakati pevagari nehurumende dhamu retokwe mukosi riri kutarisirwa kuunza upfumi hwakawanda kunyika nekudunhu remasvingo ndokunge pasina kuitwa nyaya dzeuori zvinotarisirwa kubuda zvinobva mukuraura kushanya gwenya remagetsi uye kubatsira nemadiridziro kambani yesalin impeglio yekuitaly ndiyo iri kuvaka dhamu iri pari kutarisirwawo kuti pachavakwa hotera kana dhamu rapera
tinotenda Blessing nenyaya yawatipa yezviri kuitika kuchingwizi kumasvingo
makateerera kunefenyuro yenyu yestudio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda wevoice of america uri muwashington dc munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaindaneti rinoti www.voashona.com zvakare webhusaiti yedu www.voashona.com
chirongwa chedu chelive talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa dambudziko rakatarisana nevanhu vekuchingwizi kumasvingo kana muchida kupa pfungwa dzenyu muchirongwa chelive talk nhasi manheru apo tinenge tichikurukura nyaya iyi titumirei matext message panhamba inoti 1-202-465-0318 muchitiudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai kuti mutaure pfungwa dzenyu palive talk kana muri kunze kwenyika munogona kuenda pawebhu pedu www.studio7news.com moenda pakanzi live talk mofona international access code yenyu mofona namba dzinoti 1-202-617-2077 kuti mutaure palive talk muri kuBritain, America nedzimwe nzvimbo nhau dzedu dzemitambo makwikwi emitambo yenhabvu yekuBritain yeBarclays English Premier League yakapera nezuro chikwata cheManchester City chichitora mukombe uyu mushure mekukunda West Ham United 2-0 izvi zvakaita kuti Manchester City ipedze mitambo iyi iine mapoints 76 Liverpool iyo yanga ichikwikwidza Manchester City zvakasimba yakarovawo Newcastle United 2-1 ikapedza makwikwi aya iine mapoints 74 Chelsea yakapedzawo iri pachinzvimbo chechitatu iine mapoints 72 Arsenal ndiyo iri pachinhano chechina iine mapoints 94 uko Everton yakapedzawo mitambo iyi iri panhamba yechishanu iine mapoints 92 koti wemuZimbabwe wange ndiyo yava pamusoro pecastle lager premier soccer league zvichitevera kukunda kwayakaita bando rovers 2-0 nezuro zvibodzwa zvehwange zvakanwiswa naeric chipeta naivan zirusike Highlanders neZPC Kariba dziri mashure mehwange zvichitevera kuita mangange 1-1 mumutambo wakatambirwa muGwanzura Stadium. Asi murairidzi weZPC Kariba Saul Chamenuka anoti chikwata chake chakaita munyama mumutambo uyu. Mumitambo yanezuro Dynamos yakaita mangange 0-0 neShabani Mine. Kotuo Buffaloes FC yakakunda FC Platinum 1-0. Kotuo mumutambo wakatambwa nemusi wechishanu, chikwata cheHarare City chakakunda Triangle 2-1. Pera rakaiti mbotarisa zvakare musoro yenhau dzanhasi. Zvikoro zvovhurwa mangwana, vabereki vazhinji vachiti havana mari dzekuti vana vavo vadzokere kuzvikoro. Madzimai emuZimbabwe obatana nepasi rose mukukurudzira kuti vanasikana vakapambwa kuNigeria vadzoserwe kuvabereki vavo. Vanhu vakatamiswa nemafashamo emvura voramba vakatsika madziro vachiti havasi kuzobva pavari kudzamara wapiwa mari dzekunoshandisa kwavari kunzi vaende. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai ine mufaro ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyamina Chris Gande naSandra Nyaira.